Vaviri ava vaperekedzwa negweta ravo vaTabson Jetero vekambani yemagweta yeJetero Legal Practitioners avo vati ivo pavasvika kuzaki navachimombe navampofu vaudzwa kuti vaizoshevedzwa.
Taenda kuZimbabwe Anti Corruption Commission now Mr. Mike Chimombe na Mr. Mozi Mpofu zvichitevera ma adverts akambingambo iswa muma social media chiti vanhu vezvake vaida kuti vamboita nhaurirano nawo. Tashiko abatsira maofficials ekuzaki nezvavanga vachida. Tazombonze rutimbo achazotidaidza kana vaakuzotida.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti inenge iri shuviro yevana veZimbabwe yekuona nyaya dzakadai dzichinyatsopiwa hudzamu hwakakura kwazvo.
Tichitatsanire kwatakabva nepakatambwa zvake ndinoona chokunge kuti ngoma ndiyo hapana chinobuda.
VaJacob Ngarivume vanove mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vanoti zvaitwa nesangano reZaki mahumbwe chaiwo.
Aya ndo anonzi mahumbwe kurwisana neuori akudi kuita so. Vana veZimbabwe vese vakatotaura kuti haiwa tinoiziva Zaki inotibate regedze.
Vanoshanda vachiita zvetsvakurudzo vari pasi pesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vatiwo maitiro esangano reZaki anoradza kuti uori idambudziko rochakafunya chisero munyika.
Uyu mucherechedzo unotiratidza kuti dambudziko reuori munyika richanetsa kupedza. Saka zvikaramba zvakadai zvinorewo izvo kuti dambudziko reuori ticharamba tiinarwo ende zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Asi mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vaFarai Marapira vanoti havana chavaona chakaipa pane zvaitwa nekomisheni yeZaki pane zvose zvaitika nhasi.
Ndozvatinokurudzira mwana wese weZimbabwe kuti aite kuti zvinhu zvakanaka kugara vanhu tichikooperata nemutemo. Isu seZANPF tinongokurudzira vana vese vemuZimbabwe kuti ngatikoshesei mutemo.
Vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vanoti ivo vanoona nyaya yavachimombe navampofu kusina kwaichaenda nematambirwo ayaitwa nhasi neZaki.
So zviri pachena kuti nyaya dzacho dzese dzichangoenda patinoti muchirungu under the carpet. Hapana kwazvinosvika zvinongoramba zvakadaro vana veZimbabwe vachingokwangwaya vachingodyirwa mari dzavo.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi uye vakamboshandira bazi rezvemari muhurumende vamasimba manyanya avo vati zvaitwa neZaki pamabatiro ayo nyaya yavachimombe navampofu iyi zvinongoradza kusarevesa kwemapoka ehurumende mukurwisa uori. Aka akasike kutanga kuti vaMike Chimombe vaferefetwe kana kusungwa nenyaya dzeuori. Muna 2022 vakazobviswa pachirauro mushure mekunge hofisi yavachuchisi veNational Prosecuting Authority yaturura nyaya yavaipomerwa kumatare edzimhosva yekubira mumwe munhu mari inoita zviuru 10.6 zvemadhora ekuAmerica vachiti vaimutengesera nzvimbo yekuvakira imba kuTinold asi nzvimbo yacho ichinzi yakanga isiko. Vari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori panyaya yekuti vainzi vaizowanisa Zeki zvikwanisiro musarudzo dza2023 iyo inonzi zvakare neZaki iri kuvaferefeta pamwe chete navampofu navaWikinel Chivayo. Vatatu ava vanonzi vakabhadharwa mari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica $40 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.